Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzelu zanasi chipiri chivabu 8, 2018. Nengo zedare re National Assembly zose abiri rekubandu za mitemo inobata sarudzo. Zimbabwe Electoral Commission yosangana nemapato ezve matongerwe nyika ichizeya nawo nyaya yegwaro revavoti uye kuongororwa kwaro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voita musangano nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kukata. Vana vechikoro vodzorwa kudzimba nezvikoro zvakasiyana-siyana munyika yose vachinzi havana kubhadhara mari dzechikoro. Asi hurumende ichiti hapana mwana anofanirwa kudzorerwa mari dzechikoro. Pasta vekurota kuti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachafa muna gumi guru gore rapera, Pastor Philip Mugadza vanojoina bato reUnited Democracy Movement semutevedzeri wemutungamiri webato iri. Muchirongwa cheThe Connection paLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kuvhurwa kwaitwa zvikoro. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisa I WhatsApp pa namba zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuterera studio 7 tibatei na 7 PM pa masaisa ya noti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 4930, 7270 ne 13630 shortwave. Musakanganwe kutifarira pa Facebook page redu reVOA Shona. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei pa Facebook page redu reVOA Shona. Tichange tiri kutarisa kushanya kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kukata uyezve kushanya kwemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kuBritain uko vari kuitawo misangano nemakurukota emunyika idzodzo. Tichatarisa kuti rwendo idzi dzichakwanisa here kuunza upfumi munyika. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.